Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hedzi no misoro ena udzedu dzanasi chitatu ndira 11/2017. Vanhu vakawanda vochema-chema nekukwidzwa kwakaita mitengo yekushandisa nharembozha nekambani yeEconet. Magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights omirira vagari vemuHarare vari kutyisidzirwa zvichitevera kutadza kwavo kubhadhara mitero. Zvizvarwa zveZimbabwe zvotaura pamusoro pemashoko ekuoneka akaitwa nemutungamiri weAmerica vaBarack Obama. Vari kunze kwenyika votaura pamusoro pezvinofanirwa kuitwa muZimbabwe munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti zvido zveveruzhinji zvizadziswe mumatongerwo enyika. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. cheDiaspora Forum tiri kutarisa nyaya yemubatanidzwa wemapato senzira ingakunde ZANU-PF musarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panumber dzinoti 001-202-465-0318. Namba dzedu zvakare 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona.